chekutanga mutemo wedu unotaura iwo kuti mapato ese ematongerwe enyika kana kuti vanhu vari vane chekuita nesarudzo vane kodzero yekuwane access kuma election materials. Saka isusu zvatiri kutaura ndezvokuti panodhindwa maballot paper aya anovhoteswa aya hatisi kuda kunodhinda nawo kwete, asi tuda kuno observe, kunoongororavo kuti paper iri riri kudhindwa sei, riri kudhindwa nani, riri kudhindwa kupi uye kwadhindwa mangani. Totarisa zvakare kuti paper iroro ipepa rudzii equality yayo, tobvumirwa isu kuti tipe nyanzvi dzedu kuti dzione kuti paper iri harikwanisiki here kuti ukaisa x pamwe ozoguma a pamwe zvakare. Totarisa zvakare kuti ingi ichashandiswa ndiyo here ingi yekuti haidzimike kana kuti inodzimika nemama chemicals. Kana taona izvozvo tobva taona kuti zviri pachena. Saka ndopangira pemuenzaniso webhora, kana matimu achienda kuworld cup anobvumirwa kuongorora nhandare yavachatambira, vanobvumirwa kuongorora mitemo yacho, vanobvuma kuongorora zvese zvichashandiswa pamutambo iwoyo. Ndo zvatiri kukumbira chete. Asi zeki yanga ichifunga kuti tikakumbira izvozvo taakuda kuaffecta independence yavo. Kwete, kana tichienda kuno register ma voters, zeki inotibvumira iyo kuti tiise vaongorori wedu kuti vaone kuti zviri kuregistwa zvakanaka here. Patinoenda kuno vota paya, zeki inotibvumira kunge tinge tine maagents edu bato rimwe narimwe kuona kuti kodzero dzaro hadzina kumbunyikidzwa here ipapo. Ndizvozvo zvatiri kutaura kuti panenge pachidhindwa zvinhu izvi ngatinge tichiona kuti ari kudhinda ndiani uyezve zvadhindwa zvingani, kwete kuti isu tidhinde tega. Hatisi kudaro tichitarisa from the air, kwete zvinoitika mune dzimwe nyika. KuTanzania zvinoitika, mapato anopiwa mukana iwoyo. PaSouth Africa apa zvinoitika, mapato anopiwa mukana iwoyo wekuona nekuongorora pepa richashandiswa pakuvhota ratinoti ballot paper racho. Hapana chinoruziwa nezeti, hapana chinoruziwa nehurumende kuti mapepa ayo zvinge zvichiongororwa nemapato ese.
Vamangwana,
isu seZANU-PF hatina dambudziko nokusapuwa mukana wokuona kuti izvo zviri kudhindwa kupi. Hatina tinotrusta isu zeti kuti inoita basa rayo zvakanaka. Vezeki vane zvikonzero zvavo zvavari kuonera kuti vanoona sekuti interference nesecurity yezvavanenge vari kuita. Isu tine confidence mune zvinoitwa nezeki. Taita maelections kubva paindependence kapatiri, hatina dambudziko rataita neballot paper. Ivo kana varivo vanoziva umbavha veMVC kuti munhu anoisa X ichifamba ichibva paisa ichinoita X yeimwe, ndo vangatodemonstrata kucourt kana kuzek kuti ndo zvinoitika. Izvozvo vati ukanyora X yako wanyora X. There must be an element of trust in the election vote kuti inonyora mapepa akanaka. Kana paine upoo hwokuti ballpoint inochinja pawaisa X, ngavadhimonstrateri kukoti isu hatina kuzviona ende hatizvizivi kuti zviriko. So isu hatisi kurwa neelection, complaint yavo vanoisa zek. Kana yaonekwa ine udzamu, kana vakaenda kuvanganopuwa order ine udzamu, good luck to them. Isu seZANU-PF hatina dambudziko nemitemo yakapuwa nezek, iri kuita basa rayo zvakanaka.
Chokwadi ndechokuti isu hati trust zek. Hati trust zek nokuti hisi yayo nepato redu
zvakaa.
Ya, ndiri kureva kuti ini isu hatina chivimbo nezek. Hatina chivimbo nezek nokuti muzeki musekretariati mayo mune maCIO, mune mapurisa, mune masoja. Avo vakambunyikidza kodzero dzevanhu muna 2008 nemuna 2002 nepasarudzo dzakaitika idzi. Hati trust zeki zvakare nokuti muna 2008 zeki imwe cheteyo yakachengeta maresults apresident for 6 weeks, vachibika maresults iwayo kuti vamugabe varege kudyiwa negete rakakura navatsvangirai. So isusu zvatiri kungotaura ndezvekuti hongu zeki ndiye inenge ichiita basa rayo, asi tadini kuti tese tione kuti zviri kuitwa nemazviro kwazvo here. Kana ZANU-PF isingade kuti inoongorora pari kudhindirwa mapepers, Isu hedu tinoda kunoongorora mamwe mapato asina shamwari dziri muzeki anoda hawo kunoona kuti zviri kudindwa sei uye kwadindwa ballot paper mangani uye ari kuchengeterwa pai somuenzaniso zvinenge zvisiri pamutemo kuti maballot papers edu achengetwe ku KG6 kumuzinda wemauto kana kuti kuchadwick house kumuzinda wemacio zvinenge zvisiri pamutemo izvozvo saka ndosaka tichiti tida kuziva kuti zviri kuchengeterwa papi avo vasitabasa nazvo vasitabasa neinformation iyoyo hongu vakasununguka vana vamangwana kuti patinenge isu tichiongorora zvedu kuti zviri kuitwa nemazvo here zviri kuitwa sei ivo vanogona kuendawo kumunda vachinorima zvavo asi isu hedu tinoda kuona tichigogutsikana kuti zvinhu zviri kuitwa nemazvo
vamangwana constitution iyi takainegosieta neMDC navamonzora ini navamonzora tinegosieta constitution tikaona zvakakodzera kuti ZEC ive appointed nenzira yayakaapoindwa nayo ini navamonzora tikafamba Zimbabwe yose tichikurudzira vanhu kuti vavhotere bumbiro renyika kuti varipasise rikapasiswa riine maclose iwayo anotaura kuti ZEC inoapoindwa sei inoita basa rayo sei chakunetsa vamonzora 4 years after tapemberera kubuda kwebumbiro handitizivi chavakatadza kunegotieta for 4 years patanegotieta constitution